kusema Zimbabwe, kuti Zimbabwe ifambe mberi, kila vakagadzwa nhasi ngavachiona kuti ivo nyika inofamba mberi sei, ngavachishanda nemoyo unoda, ngavachishanda vasingatarisiri kuti vakafaridzwa nebato ripi, vasingatarisiri kuti ndakafaridzwa kubva kubato iri, asi kuti ndiri kushandira munhu wemuZimbabwe. Saka ndozvatongotarisira kuti sezvo vamunangabva vachigara vachingotaura ivo kuti izvo tave muZimbabwe itsva, Zimbabwe itsva yaakuchitarisirwa zviri pamutemo nekugadzwa kwavaitwa nhasi ava, kuti makore mashanu anotevera chii chichachinja pane zvataiona makore makumi matatu naanoraudzira pfuura esau. Zvave kwavari ivavo vatengeswa mhiko nhasi kuti varatidze kuti zvinhu zvave kufamba nemazvo munyika yedu yeZimbabwe.
Tinoona zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvainyunyuta nenyaya yekuti hazvina kukwanisa kunge zvichipindawo musarudzo dzakaitwa idzi. Vakazokwanisa kunge vachipinda musarudzo ivavo, munoona here vakakusarudzirai vanhu vamunofunga kuti vanogona kukuitirai basa?
Chinoitika ndechekuti pane makore mashanu avapuwa kutanga nhasi kuenda mberi. Pane chinonzi pachirungu kauti pachivanhu kuvandudzwa kwemitemo inoita kuti vanhu vazokwanisa kunge vachivhota. Handizvo, saka tinotarisira kuti pamakore mashanu anotevera pavanhu vataona ndakatarisa nhasi paliste yevanhu vakavhotekwa kupinda mupalamendi, vakawanda vanyuwani vakapinda imomo kudarika zvemakore apfuura esau. Saka tinoimba kuti vachaita zvinhu zvakasiyana nezvaitika nevakudza, ende zvichaita kuti vachakwezva vanhu kuti vange vachifarira sarudzo, vachakwezva vanhu kunyanya vechidiki nemadzimai kuti vange vachifarira sarudzo. Asi kuti izvozvo zviitike, vanenge vauya nepfundiso, pfundiso ibudirire, pfundiso yekuti muve nezano hwakanaka munyika, zvikoro zvakanaka munyika, mishonga irenge ichiwanika muzvipatara, yatingati mitingi development iripo, infrastructure irimo. Kana vakangoita izvozvo, ndinoona zvichikwezva vavhoti kuti vange vachifarira kuti tinoda kuti tizotewo mutsarudzo dzinouya dzinotevera.
Tinoona kuti pane vatoreswa mhiko ava vachikowero, pane vamwewo vakanga vari kunze kwenyika mudiaspora vakakwanisa kukwikwidza musarudzo vachisarudzwa kuve nhengo dzeparamende. Munonzwawo sei semumwe wevanhu vari mudiaspora muchionawo vamwe venyu vachikwanisa kupinda?
Ndinoda kutotaura ipapo kuti ndingasingati zvangu kupataura, asi ndiri kutondimanikidza kudoma kuti umwe wevatoreswa mhiko nhasi anga ari mubati wechigaro chandakabata chino chanational chairperson kati mubati wechigaro cheglobal Zimbabwe Forum, vadaniel Monokere, kana kuti vafortune Munguri ekuhange. Saka isusu cheglobal Zimbabwe Forum tinovakufara zvikuru kuti basa redu rakataita for the past makore apfuura tichidzidzisana nezvenyika yedu, tichionesana nezvenyika yedu, taakukwanisa kuchidzoka kumucha tichizoshandira nyika yeZimbabwe. Pasarudzo dzinotevera dze2023 tinotarisira kuti one state zvishange zvichibva kudiaspora, kuitira kuti nyika yeZimbabwe isangoriziva vari muZimbabwe chete, asi kuti vari muZimbabwe nevari mudiaspora pamwe chete. Zvinhu zvinotifadza zvikuru izvo.